manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabvu 12/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yoparura mari yemadhora makumi maviri kana kuti 20 zig kutanga mangwana. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika pazuva rekucherechedza mabasa anoitwa nana amai.
Vashinza amai hazvireva amai vakabereka mwana chete. Kana amai vasina kubereka asi vane zvavanoita muupenyu hwevana, vanofanira kuremekedzwa vachiti varuremekedzwa.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira Reserve Bank of Zimbabwe kuti inogona kutokonzera kusagadzikana kwakanyanya munyaya yemari ikasadhinda mari inoenderana nemamiriro akaita upfumi. Izvi zviri kuuya panguva iyo Governor weRBZ Dr. John Mushayavanhu vazivisa bepanhau reSunday Mail kuti kutanga mangwana vanhu vanenge vokwanisa kutora mari inosvika madhora makumi maviri kana kuti 20 zig. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinonzi hadzina kana mari yemazig zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi zviri kuitirwa kuti zviite sekuti vanhu vari kuda kushandisa mari iyi zvakanyanya. Hurumende iri kusungawo vemabhizimisi vezvikoro nevanhuwo zvavo vari kunzi vari kutenga kana kutengesa mari pamukoto nechinangwa chekuti isimbaradze mari yezig. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano chebhanga guru renyika reRBZ vaPersistence Gwanyanya.
Tinotarisira zvekuti manje manje mari iki dzinochiuyazve kuitira nyaya dzemachange dzatanzwa vanhu vachitaura nezvadzo vachiti vari kuda change ende vari kuda uwandu hwemari. Vanga vachichema vachiti yakauya hayo, vamwe vachitisi hatisati tatomboibata. Saka kuuya kwairi kuita iyo 20 inoita kuti vazhinji tigogona kuibatawo mari yemazigi, tigogona kutitanga kuchiishandisa, kuchiishandisa ichitenga. Ndafambawo kuyanga ichitenga zvakanaka mari iyoyo.
Totarisawo pakutambirwa kwairi kuitwa, tiri kuona vamwe vanenge vari kuti mari inenge yatsigirwa nemapurisa nezaki nevamwe, kwete negoridhe, nekuti vanhu vanenge vari kusungwa vachimanikidzwa kuti vaishandise.
Mapurisa ari kuita basa rawo, kana kuti FIU iri kuita basa rayo. Hazvigoni kutishamisa, nekuti zvinongoitika kwese kuti kana paine mirawo iripo, vanenge vachiona nezvemirawo iyoyo vanofanira kungoitawo basa rayo. Asi ndingada kuramba ndichitsinhira nyaya yekuti iyo mari iyi yakatsigirwa nezvicherwa zvegoridhe zvatakataura zviya, yotsigirwazve nemari yekunze kwenyika. Ndo zvakaitsigira. Saka zvakakoshera chii kuitsigira takadaro? Zvakakoshera kuti kana wochida mahusa kutenga kunze kwenyika, unongoenda kubhengi kwako unochinja mahusa ako kutenga kunze kwenyika.
Vamwe vemakambani vari kuti vanozopedzisira vamanikidzwa kuenda kumusika mutema nekuti mabhanga ari kuti hana mari yakakwana yekunzei.
Mari irimo yemazigi inoshandisika inogona kusvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe 90 miriyoni. Asi mari iyi banga guru rehurumende rinayo mari yekuti ukauya nemazigi zvichiuya nekubhengi kwako rikutengesere mari iyoyo. Vamwe vacho mukazodzikadzika navo mukavabvunza kuti ini magoshawa makamune mari yacho here mazigi, kana mamuchiti moda kutanga mapuwa muzotsvaga, unogona kutunzwa kutoti ndaiikuda kutanga ndapuwa ndozotsvaga. Saka pane zvikonzero zvakawanda zvisingabudisi pachena nevanenge vachitaura ivavo.
Chipangamazano chebhanga guru renyika reRBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Kana inflation ichikwira, madenomination anofanira kukwirawo. Munhu anenge achitaudza kuti tiwe nezigo unotenga chii, unokwanisa kutenga chingwa here, unokwanisa kutenga kana mukaka here, kana unotenga mafuta here. Kana usingakwanisa kutenga zvinhu izvozvo zvitoti mabasics, zvinhu zvava kutoreva kuti vanofanira kukwira kuti uende kubva pa20 kana kuita pa50 kana kuita pa100 kana kuita pa200.
Totarisawo mashandiro airi kuita kusvika pari zvino, mungati yatambirwa here zvine mutsindo sezviri kutaurwa neRBZ nevehurumende?
Handi yanga isati yanatsokubuda yemumhepo iyo yatinoti maelectrical deposits. Kazhinji vanhu vazhinji vanoti vanomawana through pavanobhadharwa masalari avo vapedza izvozvo. Asi zvatatichiona ndezvokuti vaingoti vanhu vakabhadharwa semabhadhariro avo vaibva vamanya kumusika mutema vondotenga maUS dollar. Vanhu vanotisha kuti vakachengeta mari yavo iri muziki inozokwanisa here kusarudza simba. Ukatarisa futi zvinotaurwa nehurumende, zvinotaurwa nereserve bank zvokuti vamwe vanosungwa vanodidi, zvinozi kuti vanhu vakutongomanikidzwa kuigamushira.
Tiri kuonawo kuti mari yacho iri kutenderera inenge shoma. Chingava chikonzero chei chinoitirwa izvozvi nehurumende kana kuti neRBZ?
Kazhinji tichiita inflation tinonyanzo kuitsanangura tichiti inflation ndobaitaura nechirungu, it's too much money chasing too few goods. Saka ndozvidhefiti broader definition yeinflation iyoyo. Saka reserve bank vagoda kuda kuti kana tikanyanya kuisa kuti mari iwande zvinokonzera inflation. Asi pane imwe concept zvekuekonomisi yetoti velocity of circulation. Inenge inova kuti mari inofanira kuramba ichidi ichichinjana maoko. Pane kuti vazame kuda kuvharavhara nyaya yeinflation, vanogona kuda kukanganisa futi nyaya ichi yevelocity of circulation kuti vanhu vanenge vaida mari mumaoko kuti di mabasa avo aende mberi. Saka ipapo ndopatoda kunatso kubhalanza kuti number one hatiti kuti inflation ikwire, asi number two mari inodiwa futi kuti vanhu vanyanye kuita upenyu hwavo hwakanaka vachiti kutenga nokutengeserana zvakanaka imari.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neUnderhill Corporate Solutions, Dr. Eddie Mahembe, vachitaura vari parunare muSouth Africa. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rekutenda mabasa anobatwa nana mai muupenyu kana kuti Mother's Day. Iri izuva rekutendawo kana vana mbuya, vana tete, nana mbuya nevamwe vakawanda. Vanhu vataura nestudio 7 vati vatengera ana mai vavo maruva kuvaendesa kunzvimbo dzekudyira kana kuvatumira mari kune vari kunze kwenyika. Zuva iri rine midzi muAmerica kubva muna 1870 apo munyori wemabhuku uye aiva nyanduri Julia Ward Howe akakurudzira kuti paitwe zuva rekuchema nemadzimai ainge arasikirwa nevana nevarume vavo mukurwisana kwaitika munyika iyi panguva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Diana Zimbudzana Chambara vanoshanda neZimbabwe Exiles Forum vari kuSouth Africa.
Tingadaitwa taswerawo tichispoiliwa zvenevana. Zvino kunoku kwaita rimwedzi wari rungotsemberera rakatibatawo ini nemhuri yangu. Vazhinji vari rungotaura navo vari kuti rakavabatawo, saka tazeza kuti tisangane nevakawanda. Asi ngokorokotedzana masocial media imomo ndo zvatiri kungoita, tichingotovana mai dai naso vakosheswa vazikanonzi vakakosha uye vapiwo chiremerera neudzamu hwakakodzera kwavari.
Semaonero enyu, ana amai vanga aratidzwe sei kuti vakakosha muupenyu?
Vanofanira kupiwa mutsa mukuru chaiwo. Munhu wese anofanira kupa mutsa. Asi kana zvinzi amai hazvire amai vakabereka mwana chete, kana amai vasina kubereka asi vane zvavanoita muupenyu hwevana, vanofanira kuremekedzwa vachipiwa ruremekedzo. Kwete pazuva irori chete asi mazuva ese. Nekuti kuita amai hakuzi nyore, chinhu chakaoma chaizvo. Nekuti unenge uchinzi pachirungu unofanira kuve nechara. Saka kunecha chinhu kuchidyara kubva chiri mhodzi kusvikira uve muti unoita zvibereko zvawowo. Saka vanhu zvinofanira kukosheswa izvozvo.
Mungawirira newo here nevamwe vanoti dambudziko raapo pazuva ranhasi iri nderekuti vanhu vanenge vakukoshesa zvinhu zvekutenga pane kuratidza rudo?
Ko zvino tingatize zvemabhizimisi tingazvitize tikaenda kupi? Ko zvinhu zvino zvatongoko ndomamiriro akaita upenyu hwatiri kurarama, hwokuti vemabhizimisi vakatoona kuti uyu mukana kawa. Vakati zviri nani titore mukana iwo titengese zvinhu zvatinotengesa. Ndo zviripo. Asi kune vari kuitirwa ka, kana ukange waitirwa madanha unotonyatsoona kuti madanha aya haanei nebhizinesi.
Amai Diana Zimbudzana Chambara vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akasunga vatori venhau vaviri nemumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muTunisia neZuro achivapomera mhosva yekushora hurumende. Kubva zvakadzikwa mutemo unonzi Decree 54 muna 2022 unoranga vanonzi vanenge vachifambisa mashoko ekunyepa, vatori venhau, magweta nevanopikisa makumi matanhatu vasungwa munyika iyi. Motokari dzehondo dzeIsrael dzapinda muJabalia, nzvimbo ine vapoteri vanodarika zviuru zana muGaza, ikauraya vanhu gumi nevapfumbamwe. Israel inoti yarwisa nzvimbo iyi kuti vechikwata cheHamas vasadzike midzi. Vechikwata cheHamas neIslamic Jihad vanotiwo varwisa mauto eIsrael munzvimbo dzakawanda muGaza. Israel inonzi yatangawo kurwisa muguta reRafa zvopa kuti vakawanda vashaye kwekunopotera. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine rukuro namuzware Florence Kayungwa, avo vakatanga sangano reLiving Dreams International Foundation rinobatsira vasikana. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu tinoita zvekubatsira vana vasikana vekunzvimbo dziri kumamisha kuti vakwanise kuwana zvinhu zvakaita semapedzi kana zvimwe zvinhu zvingangovabatsira kuti vashandise pavanenge vari kumaperiods avo. Izvi zvinomotivhetwa nezvandakasangana nazvo inini, nekuti ndakakurawo kumusha kunonzi kuhurunge. Saka pandakatangwa nemaperiods ndaende form 2 naita mbisi soti chichiri kuitika. Semunhu akashakirwa nevabereki ndiri mwana mudiki ndakakora nagogo. Saka kuti vachizokwanisa kuprovida zvinhu zvese vaitadza. Saka vaikwanisa kungondipawo mabasics.
Uri form 2 apa, chii chakaitika?
Zvakaitikawo ndiri kuchikoro ndikaspoila deski. Ndaspoila deski sevangu vakati ndatirirashwe because rarakokutarizvakanambozvindirwadi nekuti ndaingozviona everyday and amainditeka I have to change kuenda unodzidza kwamatau. Ndopara ndakaona Dr. Trend. So vakaita this talk show yainzi Girl Power. So vakabvunza mubvunzo 1 wekuti what breaks your heart. Chinoku wazo tukachifunga. So ndakaona kuti zvekuti ndakashaya mapepa zvakandirwadza. Ndakabva ndazosvika pakuenda kuuniversity but zvairamba zvichingondirwadza. Ndobvazoita nesummit food ndobvabvunza kuti so what are you doing about it? Utaona chinhu chinokurwadza ndeichi and iwe uri kuchei pamusoro pazvo. Ndobva ndakabva ndafunga kuti ndofanira kuita something so that vamwe vana vanokwanisa kuramba vachienda kuchikoro nekuda kwekuti tinenge tavapawo mapedzi iwavo toradzidza futi kusona mapedzi acho so that isusu patinenge tisina kusvika kuchikoro mwedzi iwowo kuti tikwanise kuvapa maemergency pedzi madisposable pedzi anozvoraswayo vanokwanisa kuzvisonera nemaoko avo.
Panewo here zvimwe zvamunovadzidzisa vasikana?
Tinobva tavadzidzisa futi mweya wekuti unofanira kupawo sakudzidzisa kusona. But you all have this Akuson, and of course, your power of Amavan, Garoti Pamwezi, Sonagana, one page, or power moon scan of an exchange.
Vana vamunobatsira ndeve mazera api uyezve mabatsira vakawanda sei?
Mabatsira vana vari kumahigh school nevari kumagrade 6 nemagrade 7. Nekuti tinoona kuti ndovane dambudziko rakanyanya-nyanya nekuti pazvinenge zvichiitika iwe pachako hausvinzwisisa kuti chii chiri kuitika. Sezvinonzi i-200 pazvikoro 2 zvatakabva kuenda muna February.
Kana paine vamwewo vakateerera vangada kuti vabatane nemi muchirongwa ichi, vanogona kubatai sei?
Vanokwanisa kuenda paFacebook vonotsvaga Living Dreams International Foundation kana kutifonera pa 077 83 14964.
Ndeapi mamwe mashoko aungada kusiyira vechidiki kana kuti vasikana vari kusangana nedambudziko rekushaya zvekushandisa panguva apo vari kumwedzi?
Ndinongotaura nechekuti hausi wega munyika inoyi. Kana uchisanganawo nedambudziko rekuti hauna mapedzi, daisa nhamba dzangu, unokwanisa kundifonera tokwanisa kuronga kuti chokubatsira sei. And pane zvese zvinenge zvichiitika ukataurawo nevamwewo vari padhuze newe vanokwanisa kukubatsira. Ndichingotiwo kumateachers vadzidzisi, kana une mwana kuchikoro uri mubereki saka usati mwana akapindana nedambudziko raasangana naro unofanira kumubatsira but kwete kumupopotera nekuti inini zvinotondirwadza kuti ndaisanzwisisa kuti zvichii chiri kuitika pandiri asi nekuti ticha vakandipopotera zvinondibata ndochinhu zvinonyanya kundirwadza.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita namuzvare Florence Kayungwa avo vakatanga sangano reLiving Dreams International Foundation. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka iko zvinotochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Atereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini Tanonoka Wande ndichiti nhasi pane mubvunzo wakaoma unobva kune umwe mutereri.
Ndaita dambudziko rekutadza kunzwisisa vhesi inowanikwa pana 1 Vakorinde 15 verse 29 iyo inoti kana zvisina kudaro kuavo vanobhabhatidzirwa vakafa vachagoita sei kana vasingatongomutswi? Vakagobhabhatidzirweiko ivo vakafa? Mubvunzo wangu pavhesi iyi ndewekuti munhu anogona here kubhabhatidzirwa vakafa? Munhu anogona here kubhabhatidzwa panzvimbo yehama dzake dzinenge dzakafa dzisina kubhabhatidzwa? Vhesi yangu yechipiri iri pana 1 Peter 4 verse 6 iyo inoti nokuti nokuda kwaizvozvi ivhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutovo wavanhu asi vararame nemutovo waMwari pamweya. Ivhangeri inoparidzirwa vakafa nenzira ipi? Ivo vasisazokwanisa havo kutendeuka vanogoparidzirweiko ivhangeri?
Kutibatsira kunzwisisa vhesi iri ndamhanyira kuna Reverend Oliver Mandisodza. Reverend Mandisodza, makadini? Manzwa mubvunzo. Ini ndombosuduruka kusvika mapedza kutitsanangurira.
kasuwai wadiwa watereri. Chikutanga tasa sogura mwari. Na 1 Timothy chapter 2 verse 5. Paulo notawara chiti. Nokuti kunongowa na mwari mumwechete. Nomureveleri mumwecheteo pakati pa mwari na vanu. Ndiye Kristu Jesu. Zorewa kuti ati goni kumiririra hama zedu. Nyangwe tichiti da zakadi. Kunyanyanyanya kunyangwe zakatofa. Azichato goni. Zinoda kuti munu atende muna Kristu Jesu. Agosika paano babatizwa. Zioane mcherechezo nesha zinoreva kumunu iyeyu. Anenge atora dano rekubhabhatidzwa. Zvino muzvinyorwa zvake po hapana patakanzwa zvichitaurwa netsika iyi yekuti wapenyu wangabhabhatidzirwa vakamirira hama dzavo dzakafa. Kureva kuti tinofanira kuziva zvinoreva kubhabhatidza. Mabasa aapostori Acts chapter 22 verse 16 inovhairadza pachena kuti zvinongoreva badzi kusukwa kwezvivi nekuwa neukama naKristu uye nevamwe vose vanotenda muna Kristu Jesu. So hatitarisiri kuti tingaive neupe neukama nevanhu vakafa nekuti havachanzwi havachazivi. Chavo kwakungomiririra badzi zuva rekumuka kana rekuya kwaKristu Jesu, vamwe vachimukira kuupenyu wangwa wachimukira mukutongwa. Wa Roma chapter 6 verse 4 inotaura kuti mucherechedzo wekuigwa pamwe chete naKristu, iyo nyaya yekubhabhatidzwa iyi murufu zvichireva kuti tichazomukazve muupenyu hutsva. So hama dzangu, zvingatiomera zvingatinetsa kuti tingava nemibvunzo yakawanda, tinofanirwa kuziva kuti kunyange Jesu paakange aakuenda akati kana mabhabhatidza madzidzisa wese wanenge watenda kudzidziso yenyu muvabhabhatidze. Zvoreva kuti chinhu chinoitwa kuwapenyu uye nevapenyu. Tichitarisa zvipane mubvunzo wabvunzwa kubva kuna 1 Peter chapter 4 verse 6 shoko ringaparidzwa nemuto upi kune wakafa. Hama dzangu, shona idini tutaona kuti seri kweguva hakuna munamato. Pakunyorwa kwaitwa nhau iyi naPauro uri kuratidza kuti chinhu chakaitwa awakafa wakafira muna Kristu wakabhabhatidzwa wanotarisire kuti wanozomuka. Haisiri nhau yekuti tiri kupiwa zvekuita kuti tinofanirwa kunobhabhatidzirwa kana kunoparidzira vanhu vakafa. Hawana chavakatonzwa. Tikatarisa zvakare soko raMwari kuna zvakazarurwa 13:14 inobva yataura kuti kubva iko zvino wose vakafa vachifira muna Kristu vakaropafadzwa wazorora pakubata kwavo, asi mabasa avo achavateerera. Zvoreva kuti hatinazve rimwe basa rachatarisirwa kuti ringaitwa nemunhu akafa kunze kwekumira chete kutongwa nekuda kwezvaakabata. Wahibheru chapter 9 verse 20-27 inobva yataura kuti vanhu vakatemerwa kuti vafe kamwe chete kutongeswa kugouya. Zvobva zvabudisa pachena kuti hakuna chinoitika chingatarisa kuti chingaitike kana munhu achinga afa nekunga achidzidziswa kumuka panoya Kristu. Munhu wese unomuka, zvingoreva kuti umwe unomukira kuupenyu usingaperi, umwe unomuka kunotongwa nekuenda kudziva remoto sezvo zvinotaurwa neshoko raMwari.
Tinotenda zvikuru Reverend Oliver Mandisodza. Vatereri, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 2, Highlanders 0, Dynamos 1, Herentals 1, Wange 1, Arenal 1, Manika Diamonds 1, Bikita 0. Kuchitiwo Chegu 2, Pirates ndiyo yakunda Tail 1 2-0, Manika Diamonds ichirwa iyo Bikita 1-0.
Tanaka, kisiri pamwe, minimi neni, oh yeah, ndogaro taura nemi, kukusimbi
Moku tenda mabasa anoitwa nana mai vose munyika tabata muimbi Nox Guni uyo akanyorera mai vake kambo kekuvatenda kanonzi amai
ndaramera baba vangu ndichivatenda because baba vangu vashaya muna 2018 and kubva ipapo mama vanga vachingorapika kuti vari kuramba vakasimba vakamira tikaona zvakakosha kuti tivaitire something tisaizi zvimwe zviri material zvatoka pakavaitira I decided kundongoita wachi the song is something that can stay forever and also inokwanza kushandiswa kudana mama vakasiyana siyana all over the world.
Saka mumba menyu muri vangani?
Vabereki 6 ini ndiri wechi2 nasikana ndiripesera wechi6 anonzi Cream Chemba. So we are 6, 5 boys and 1 girl last born. Ari kuchikora ari kufacilitisa zvinhu zvatope so degree yake yari finally.
Kuna ana mai vakaterera ungade kuvaudzawo mashoko ekuti kudii?
Tinoda kuti nana mai vese vari kunzoko makakosha chikuru and hatikangami kuti tiye panapa ndiana mai. Saka nekudaro tinoremekedza mai not just kwezvara zvasi asi mazuva ese kubereka ekurarama kwedu. So zvakakoshawo kuti kana une amai vako vachiri vapenyu kunyange vasiri vapenyu bhezi makasvika vanogona kunge vari vachirepresenta vamai muupenyu hwako muzvarakatiwa kunge nasi vorangarirawo kuti variko amai vavo vakakosha vanotofungawo kuti zvarakaita sanhasi vanokotarisirwa something for mwana wavo. So ana mai vari kunzwawo kuti vakutendai nemabasa amunobata makukutu aiwa kuva mai chinhu chakakosha kunzwa amai the privilege of having a mother is a blessing for the younger individual of children and my mother.
Ko kambo amai kubva kune muimbi Nox Guni anga ari parunare kuSouth Africa. Tinotenda zvikuru tichiti Happy Mother's Day kuna ana mai vose munyika yose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Reserve Bank of Zimbabwe iri kuti mangwana ichaparura mari yemakumi maviri yemadhora kana kuti 20 zig. Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika pazuva rekucherechedza nekuremekedza mabasa anoitwa nana mai kana kuti Mother's Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.